vachitaura muchinho wei pamberi pevanhu vanga vachisvika zviuru zvishanu vachamisa vati vacharwisa nyaya yeuori zvakasimba sezvo yadzosera upfumi kumashure vachamisa vati vatungamiri vose vehurumende vanofanirwa kutaurira nyika upfumi hwavanahwo sedanho rekutanga kupedza uori
patiri kupinda 90 days pane zvatiri kunoshandura muhurumende imomo chokutanga chatiri kushandura ndechekuti taakunochinja kaucha yokuti vari muhurumende ndo vanofanira kunge vane mari kudarika vasiri muhurumende kureva kuti nyaya dzekorapshen ndo nyaya number 1 yatichadhila nayo asi kuti tidhile nenyaya yekorapshen tichati kuna vamunangagwa kutanga pamuri dikireyai mari kuti pane yamakawana makaiwana kupi
vachamisa vati chimwe chinhu chavachashandura kana vakavhoterwa kuti matunhu ave nesimba kwete kuti vatongwe kubva kuguta guru reHarare sezviri kuitika pari zvino
the first 90 days dzatiri kupinda tiri kugadzirisa nyaya yedevolution masimba ngaadzokere kumaprovince masimba ngaadzokere kumadistricts masimba ngaadzokere kumawards hatichadi kuti hurumende inge ichingova kuHarare toda kudecentralisa hurumende inde kumaprovinsi ese
vachitaurawo pamusangano uyu mutungamiri wepeople's democratic party PDP vatendai biti vati sarudzo dzegore rino ndedzekushandura zvinhu zvakawanda zvinosanganisira upfumi hwenyika vabiti vati hurumende yemdc alliance ichaumba upfumi hwenyika kusvika pamadhora mabhiriyoni zana mukati memakore manomwe izvo zvichaunza mabasa akawanda munyika
tine kapasiti semdc alliance yekukudza upfumi hwedu kuti hukriete mabasa so we have said mugwaro redu mumanifesto yedu yatiri kulauncha mwetiri kuteera kuti we intend to build a $100 billion economy in under 7 years zvoreva kuti we can create mabasa anopfuura 600,000-700,000 a year tinokwanisa kuzviita izvo
vachamisa vati havasi kuzopinda musarudzo vasingazive kuti ndiani achagadzira mapepa ekuvhotera uye kuti mapepa mangani anenge agadzirwa vachamisa vati ivo nevamwe vavo havasi kuzobvuma kuti mapepa ekuvhotera agadzirwe nemakambani ekunyika yeIsrael kana kuChina ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini Arthur Chigoriwa.